manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechipiri kurume 27/2018 makateerera ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tibva pano tiri kutora bepa rakanyogwa kunzi salary increment tikuenda naro kwa minister responsible for public service. Tiri kuda salary increment. Hatisi kuda trade unionism ne government leadership yokubudisa mapay death.
Yes.
Atiti zvemapay death.
Yes.
Atiti kutaura zvebonus.
Yes.
Tiri kutambisirwa nguva yedu tichita zvirizvo. Salary increment.
Yes.
Varairidzi vanoratidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa. Ukowo vachiti vave kugadzirira kuramwa mabasa kana zvichepo zvavo zvisina kugadziriswa.
Iyo zvino nyika dzakawanda dzakuona kuti zvadzakanga dzaita kuZimbabwe hazvisina kunaka nekuti dzakaita nguva yava mugabe zvino iyanguva yava Munangagwa
mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa voita musangano nemutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara
hongu isusu hatibve patarisiro nechivimbo ichocho nendaa yekuti kusvika taona mutungi wake ndokunge akafa kana kuti tamuona iye mbune
masangano akazvimirira nemhuri yavadzamara voshamisika nemashoko emapurisa ekuti vave kutsvaga vaita idzamara vakatsakatika makore matatu apfuura iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Varairidzi varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekuvandudzwa kwemagariro avo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Varairidzi vanga vachisvika zana vaungana pamahofisi esangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA. Pavatanga kuratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi musati tambirise mutero wembwa varairidzi ava vaimba zvine ruzha vakananga kumahofisi egurukota rinoshanda riri muhofisi yemutungamiriri wenyika richiona nezvezvirongwa zvehurumende vasimba rashe mumbengegwi vasvika pamahofisi ehurumende aya mutungamiriri weZimta varichard gundani vati varairidzi vose munyika havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa nehurumende vachiti mari dzavari kutambiriswa pari zvino dziri pasi pemari dzinokwanisa kuraramisa mhuri dzavo kana kuti poverty datum line
kubva 2013 salary increment haina kumbouya hapana akada kumbotaura nezvayo salary increment tiri kuda salary increment hatisi kuda kuona mari iri murodhi mari irifanwa kunge iri mupoketi medu tiri kuda salary increment tiri kuda salary increment salary increment ndo yatavinga pano tichibva pano tiri kutora bepa rakanyogwa kunzi salary increment tikuenda naro kwa minister responsible for public service tiri kuda salary increment hatisi kuda trade unionism ne government leadership yokubudisa mapay death hatidi zvemapay death hatidi kutaura zvebonus tiri kutambisirwa nguva yedu tichita zvirizvo salary increment
Mutunga miru erimwere masanga nevara eridzi, Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takava Fira Joe, wangawaru mwa vara eridzi ava, vati chumwe chavanoda ndecho kuti vadzidzisi vabvumidzwe kutora mazuva avo vasiri pabasa, kana kuti vacation leave, vajou, vati kodzero dzemushando wese kuenda pazororo, kana kuti leave.
Tinotaura kuti vashandi vevara eridzi. Havachakwanisi kuti vaende pa vacation leave iyo yavanofanira kuti vaende for 3 months kana kwapera 7 years saka vashandi kubva 2016 havasi kuenda vacation leave asi tinoziva kuti vacation leave hi right nokuti vanenge vakuruwa mazuva saka zvinhu zvinorwadza kuti varairidzi vonza vachaende ku vacation leave vamwe vese vashandi vehurumende vachienda ku leave hazvidi mari zvoda kungoti wo vashandi vehurumende maticha aendewo ku leave saka hationi kuti zvingarema papi.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo varairidzi vekumaruwa vanodawo kuti vawedzerwe mari dzekushanda kwavanoita vari kumaruwa kana kuti raw allowance kubva pamadhora 13 kusvika pamari inoita zvikamu 95 kubva muzana kubva pamari dzemihoro.
Kutanga kwetemu inouya zvikoro zvinenge zvakavharwa for business. Zimbabwe ingavhura ayo for business asi zvikoro hakusikuzodzidzwa kana hurumende isati yagadzirisa zvinyunyuto zvedu zvina zvatiri kuvapa nhasi zvinosanganisira kukwidzwa kwemuhoro wedu masalaries edu zvinosanganisira kupiwa kweraw allowance yakawanda zvinotarisira kusanganisira kuitwa security yematicha kuti ive guaranteed nestate zvinotarisira kudzoserwa kwevacation leave yakabirwa maticha naemployer muna 2016.
Vaenderera mberi vachiti kana hurumende ikasatambira zvichemo zvavo, varairidzi havasi kuzoenda kubasa panovhurwa kotoro inouya muna Chivabvu.
Vanhu vamadzidzisi vachagara kudzimba dzavo tichaflooda mastreets tichange tisaende kumaschools asi tichange taguya kumastreets ndokwatiita kushandira tichiramba tichitaura nemunhu naemployer wedu kuti atipe mari tikwanise kuenderera mberi nebasa redu.
Varairidzi ava vasiwo magwara enyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nekubazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vari kuIvory Coast uko vari kutarisirwa kudzoka nhasi vaita misangano yekuedza kukwezva vemabhizimisi vemuAfrica kuti vauye kuZimbabwe. Nhasi vaMnangagwa vaitawo musangano nemutungamiri wenyika yeIvory Coast vaAlassane Ouattara vakati vatungamiri venyika dzemuAfrica vanofanira kusimbisa nyaya dzezveupfumi kwete zvematongerwo enyika chete. Vachibva kuIvory Coast vaMnangagwa vari kutarisirwawo kuenda kuChina musi wa2 kubvumbi kusvika musi wa6 kubvumbi kumusangano nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Zimbabwe inodyidzana zvakasimba neChina. Asi kumisangano yavari kuita pari zvino kuIvory Coast, vaMnangagwa vari kutaurawo nevakuru vakuru kubva kusangano reEuropean Union uye Banga reAfrican Development Bank. Vakaitawo hurukuro nezuro negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muFrance kana kuti Minister of State in the Ministry for Europe and Foreign Affairs vaJean-Baptiste Lemoyne, avo vakati chido chavo ndechekuti vakuru veZimbabwe vari pazvirango zvibviswe uye kuti Zimbabwe ibatsirwe nenyika dzakabudirira kuti ibude mumadhaka munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reParamende vari nhengo yeZANU-PF vaKindness Paradza.
Iye zvino nyika dzakawanda dzakuona kuti zvadzakanga dzaita kuZimbabwe hazvisina kunaka nokuti dzakaita nguva yava Mugabe. Zvino iya nguva yava Mnangagwa yatinoti isu muchirungu new era, new dispensation. Saka France yatoona kuti aiwa ndonguva yekuti Zimbabwe tichibatsira kuti tibvise zvirango zvakanga yapiwa. Saka tinotenda zvikuru zvazviri kuitwa neFrance. Dai dzimwe nyika dzakafana neGermany, dzakafana neAmerica, dzakafana neBritain dzikawedzera kuti dzibatsire dzitedzere zviri kuitwa neFrance kuitira kuti zvirango zvatakapiwa izvi zvenguva yavamugabe zvidziswe nekuti vamugabe vakasiyana naMnangagwa. Iye zvino taakuita zvinyowani, saka nyika yakuita zvinyowani. Saka tinovimba kuti zvichafamba zvakanaka iri tokurudzira kuti France ndaitaurawo nevamwe vamwe vayo vari muEU kuitira kuti zvifambe zvakanaka.
Asika vamwari kuti honorable Paradza hapana zvirango zvinofarira kuti zvibviswe kana nyika isati yaita sarudzo dzakachena nekuratidza kuti iri kuda kuremekedza kodzero dzevanhu.
Asi apa sarudzo dzakachena kana president vamunangagwa vari kutaura zuva nezuva kuti tinoda sarudzo dzakamanyararo musarudzo free and fair election and credible election muchirungu. Saka ndezvati kuita tese iye zvino izvi tiri kudzirana kuti hapana kurwa, hatidi kurwisana, tinoda kuita maelections akanaka. Asi kana vakachenjera vayanga vatomhanya iye zvino izvi nekuti vakanonoka hazvibatsira zvozowana mabhizimisi ese apera. Saka totovakurudzira kuti ngavatouya nguva dzinedzi vatotanga kutoita mabhizimisi vamute maindastry.
Pane zvamuri kuona here zviri kuchinja tichitarisa nyaya yemabhizimisi yamuri kutaura?
Pane zviri kuchinja zvakawandisa. Takanga tiri kurussia yasvondo rakapera and iye zvino marussians ari kutouya kuti azoita mabhizimisi. Kune dzimwe nzvimbo vakumhaidzana, kune conference yanga iri kulondon iya vari kumhaidzana, kune vari kuuya tichiita musangano navo. Ini ndakamirira foreign affairs muindastry and trade kuparliament, vari kuuya vachitaura nesu. Saka vakawandisa vari kuda kupinda muzimbabwe iye zvino izvi. Saka tiri kufara zvikuru nezviri kuitika.
Sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reparamende vari nengo yeZANU-PF vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti rakatyamadzwa zvikuru nemashoko emapurisa ekuti ave kuda kutanga kutsvaga kwakaenda murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avakatsakatika makore matatu apfuura. Crisis in Zimbabwe Coalition yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichitiwo hurumende inofanira kuumba komiti inoongorora nezvekutsakatika kwemurwiri wekodzero dzevanhu uyu. Uye ikatiwo panofanira kuti papindirewo sangano reZimbabwe Human Rights Commission nematare avo vanofanira kubatsira mukutsvagwa kwadzamara vachipotawo vachisuma dare reparamende nezvinenge zvichiitika kana kuti zvavanenge vabuda nazvo. Mapurisa akazivisa nezuro kuti ave kutanga kutsvaga vadzamara. Mutabata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba avo vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vari musangano. Asi mukoma wadzamara Dr. Patterson Dzamara vanoti naivowo vari kushamisika nezvakataurwa nemapurisa, asi vachiti vanoda kuona munin'ina wavo ari mupenyu kana akafa.
Pari zvino hatisati tava nenhaurirano dzataita nemapurisa kutaura pachokwadi chaipo. Patakapedzera kutaura nemapurisa pada I'm sure gore ratopfuura kuti tisvike pari nhasi. Ndosaka izvoni patakanzwawo nekuona statement yakabva kumapurisa yekuti vari kutsvaga itaidza mara zvakati kachikamadzawo nendaa yekuti isusu semhuri hapana kunge pane nhaurirano dzanga dzichiitika kana kuyanana kwanga kuri kuitika pakati pedu nemapurisa maringe nenyaya iyoyi sekureva kwandaita gore ratopfuura mushure nekunge tapedzisira kunge tichiyanana kana kutaurirana nezvekuda kwenyaya iyoyi yaitaidza mara.
Asika dare repamusoro ranga rambotura mutongo wekuti mapurisa anofanira kuramba achitaura nemi nemagweta panyaya iyi, hapana zvanga zvichiitika?
Hapana zvanga zviri kuitika panguva iyoyi yandareva. Tina kunge tava nekutaurirana kana nekuziviswa kuti chii changa chiri kuitika kudivi remapurisa. Saka isusu hatitozivewo kuti urongwa hwavo hwakamira sei uyezve donzvo ravo rakamira sei kuti varoda kunyatsokuitei mushure mokunge vatsanangura zvavakatsanangura zvoro. So naizvozvo isu takangomirirawo tiri kuonawo kuti vada kusvika papi. Asi chakakosha ndechekuti isusu titaurewo patakamira nekaonero kedu nekuti kubvira nekubvira hatina kumbobva tabva padudziro yedu yekuti chiitiko ichi chekumbunyikidzwa kwaitai chinhu chakaitwa nemilitary intelligence ichishanda mushure mekunge yapiwa donzvo iroro neZANU-PF. Chinhu chasina kumbobvira takakama kuti tidudzire kuti titaure kuti ndo zvakaitika. Zvinova ndizvowo futi even ivo mapurisa pavaiti vari kutsvagurudza nyaya iyi vachititaurirawo panguwa digi digi ya waka ita izuzo. Taiwa taura wa chukwa aje, ayo imini jamuru kita izu. Murungwa ita eni kuti ziku vei, murungwa ita ozeni, nekuti dare laku, laku paiji chambe zikuti mwiti. Asizu nishi, muruku ita mchizia eni chukwa adi. Takani, even statement ya nezuru, tunoitora tichitarisa izuzo kuti, ah, wanawa. Chokwadi wano jiziya, akuzi kutu wano jiziya chokwadi, akuzi kutu wano kutaka chokwadi. Wano wakutongo da kushandisa nyai, kuti iwa shandire maringene su matongeru enyika, kuti iwa shandire maringene su kutika mnyika, kuti warati zekunge, nika ya shanduka, kuti warati zekunge, wane chido ne wano, kuti warati zekunge, warikuita zunu. Sawa kanzi waite ne wano, wanofunga kutu wano sana wakunga wachipapa mari, kana wachipa nyika ino mari. Atiri kuti isusu tiri kutsutsumwa uyezve atiri kugutsikana atina kumbobvira tagutsikana nekabati wakaitwa nyaya nemaprefa mukada kuti tidzokere kumashure tichirangarira tichaona kuti zvakatora kutonga kwedare repamusoro kuti maprefa atange kuti ava kuferefeta nyaya endaya yekuti paakaripoterwa nyaya iyi payakatanga kutaurwa kwavari waiti hivyo atikwanze kuifereveta ni ndaya kuti ine chekuita nezvi matonge wenyika zvinova izvo zvakatika shikamadza so kubva pakutanga vanga vasina chido chekuti vabate nyaya nekuti vaiziva kuti chii changa chaitika kana kuti chii chaiitika
asi se muri Dr. Dzamara muchini yechivimbo here chekuti itai anonekwa ari mupenyu
hongu isusu hatibve patarisiro nechii nechivimbo ichocho nendaya yekuti kusvika taona mutumbi wake tokunge akafa kana kuti tamuona iye mbune ticharamba takabatirira patarisiro ticharamba takabatirira pachivimbo chekuti ariko
mukoma waitai Dzamara Dr. Patson Dzamara vari parunare muHarare Masangano anoshanda akazvimirira arumbidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekubvuma kuti Zimbabwe icherechedze waro wesarudzo weAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance. Asi vakurudzira hurumende kuburikidza neparamende kuti itambire mutemo uyu. Mutore wenhau Patricia Mdadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutemo weAfrican Charter on Democracy, Elections and Governance ndo mutemo wekutanga wakaumbwa nenyika dziri muAfrican Union unocherechedza kuti kuvandudza bumbiro remutemo renyika zvisiri zvejekerere zvinoita kuti hurumende ive isiri pamutemo. Masangano akazvimirira aya anoti vane tarisiro yekuti hurumende yava Mnangagwa ikaisa mutemo uyu mumutemo yenyika zvinobatsira kuti Zimbabwe iyi yakatarisana nesarudzo gore rinoite sarudzo dzakachena. Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita muHarare nhasi, mukuru weZimbabwe Human Rights Association Vaoke Machisa vati chikuru ndechekuti dare reparamende richibvumira kuti mutemo uyu ushande munyika.
Mutungamiriri wenyika vamunangabwa vakazono saina muswa 21 March gore rino kuti Zimbabwe iwanikwe iri munyika idzodzo dzinofarira kuti chii Africa inge ine chisungo chimwe chete kuti sarudzo dzinomhanyiwa sei, hurumende inomhanyiwa sei, uyezve mafambirwo anoitwa government anofambiswa sei. Saka tinoda kurumbidza mutungamiriri wenyika nechiti chakaita saichochi asi regai titi yanga iri step kana kuti yanga ingori nhano imwe chete tichienda kunoti tichipembedza. Zvasara ndezvekuti pariamendi yedu kana kuti vamiriri veparamendi kwakasiyana siyana vachiungana vachitarisa kuti zvinokodzera here kuti zvichitwa pamutemo.
Vamachisa vati hapana chinokonesa hurumende yeZimbabwe kuti iise mutemo uyu mumitemo yenyika sarudzo dzisati dzaitwa, vakati chinongodiwa chete chido kubva kune vari mune zvematongerwo enyika.
Izvi zvina zvinyanyi kutinetsa kuti zviitike. Chinongodiwa chete ndechekuti vamiriri veparamende uyezve mutungamiriri wenyika nevanomuteedzera vanofarira here kuti chinhu chiitike ichi chimbi chimbi. Zvinogona kuitika mumavhiki maviri, zvinogona kuitika mumavhiki matatu, changosara chete ndechekuti muchirungu vanoiti political will. Saka zvikangoitika izvozvo hazvitori nguva kuti zviitike.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mukuru wesangano rinorira kodzero dzevanhu munyika, reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vati Zimbabwe ine katsika kekubvuma zvibvumirano nedzimwe nyika, asi isingazosvisi mumitemo sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo yenyika. Amai Gorejena vati vanotarisira kuti hurumende yava Munangagwa isiyane neunhu uhu.
Hapana yatingati kosti inowanikwa pakadai. Ingori nyaya yekungoti vakauya vakagara pasi separamendi voita zvinotarisirwa pamutemo wedu, sekutaura kunoita bumbiro remutemo maererano nemitemo inenge yabva kunze yagarwa pasi munyika nenyika dzose yakadai, vongounza zvobva zvaitwa tobva tava nemitemo yedu munyika. Saka isusu tiri kutaura tichiti hunhuwo kuti vanonogara pasi vobvumirana vodzoka kunyika vokanganwa nezvazvo ngahuchipera, nokuti hapana kosti yazvinopa kuhurumende yedu kana zvakanzi vada kuratipa yanhasi mutemo wakaita seuri muchata iwoyo.
Izvi zvatsigirwawo navatabani moyo, mukuru weZimbabwe Media Institute of Southern Africa Zimbabwe, avo vati zvibvumirano zvizhinji zvinobvumwa neZimbabwe asi dare reparamende rorega kuzvitambira kana kuiswa mumutemo.
Tinotarisira nekurudziro kuti hurumende yeZimbabwe yaita danho rakanaka, kasi hazvigumiri zvoga pakutora danho rekutanga. Chatinotarisa kufamba kwerusvava, kwete kuti rwatanga kusumuka. Sezvatinosvava munozivawo kuti mitemo yemuno muZimbabwe inoona nezvekufambiswa kwemashoko masaisai muzvivhitivhiti nemadandemutande inoita kuti imbunyikidze vanoshanda zvikamu izvi, uye zvaikurudziri kukura kwezvikamu izvi. Saka hazvinei nekuti pane imwe mitemo kana kuti rwaro rwakange rwakataurwa nezvarwo. Rotarisira Banjul Declaration on Media Freedom and Freedom of Expression, rotaura African Charter on Human and People's Rights, zvose zviripo. Kasi tinotarisira kuti ngazvichitora rimwe danho rekufamba rekuti tazvitarisa tazvicherechedza, ngazvionekwe kuti zviri kuitika munharaunda yedu.
VaMunangagwa vakatambira chibvumirano ichi musi wa21 Kurume pavaive vaenda kumusangano weAfrica Union Extraordinary Summit wakaitirwa kuKigali kuRwanda. Nyika dzemuAfrica dzakabvumirana mutemo uyu muna 2007. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.
Nyaya dzezveupfumi, Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika 43 mukunyorerana chibvumirano chekutengeserana kwakasununguka pakati penyika dzemuAfrica kana kuti Free Trade Agreement. Mukuzeya nyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Amai Eve Gadzikwa vanoshanda nesangano reAfrican Organization for Standardization.
In terms of economy yedu ingangoti inini tasarira zvakanyanyisa kunyaya dzeeconomy, zvichira kuti tofanira kuita catch up kutechnology innovation, tofanira kuita catch up as well. Saka ndingangoti economy yedu iri kuenda the right direction, but takuchifanira kuti tishande nesimba kuti tiite catch up nedzimwe nyika.
Tave kukwanisa here kugadzira zvinhu zvokutengesera dzimwe nyika?
Tine rombo rakanaka nekuti tanga tine foundation yakasimba. Takatarisa fanika zvakaita setextile industry. Textile yanga yakasimba, pari zvino yanga yadonha zvayo. Saka tine opportunity yekuti tigadzirise kutextile kuti tidzokere pataka tiri. Leather, tinogadzira maproducts eleather akawanda. Tine capacity yekuti tinokwanisa futi kuincrease capacity utilization yedu kuleather. Kuma fast moving consumer goods, ndokumukwa ndinoona kuti kune capacity yakanyanya. Asi kuma FMCG chiri kutinetsa kunyanya is the competitiveness, cost ye production. Zviri kutiremera kugadzira zvinhu kunyanya kuti ticompete nedzimwe nyika. Saka pane basa ipapo kuti tidzikise cost of production. tine capacity zvekare kugadzira mapharmaceuticals mishonga inoshandiswa nevanhu mumahospitals. Tine capacity nekuti Zimbabwe tine pre-qualification yekugadzira mapharmaceutical preparations anoshandiswa muzvipatara. Chero HIV madrugs tinokwanisa kuagadzira muno muZimbabwe. Saka ndingangoti hangu capacity iripo, utilization yedu ichiri low, iri pa 40%, and we tofana kuti tishande zvakanyanyisa kuti tipushe kusvika kuma 80% kuti kwanise kudzikisa futi cost of production.
Saka muchibvumirano chakasiyaniranwa kuKigali, munoona zvekuti Zimbabwe ichakwanisa here?
Hongu, inini ndinofara zvikuru pamusana agreement yakasainwa the African CFTA, Continental Free Trade Area. Zvichireva kuti Zimbabwe tave pamwe chete nedzimwe nyika. Ndinoona kuti zvazvakanaka kuti isusu tinge tiri part of the community muno muAfrica. Nekuti chinoitika ndechekuti pari zvino tanga tichingotengeserana pakati pedu tiri vashomanana seSADC kana kuti seCOMESA. Asi iko zvinoizvi neAfrican CFTA yavepo iyi, zvinoreva kuti isusu seZimbabwe tauchifanira kuti titengeserane macountries ese akasaina agreement iyi. Saka seZimbabwe ndinoona sekuti zvichatipa kuti tive neshungu dzakanyanya kuti tishande zvakasimba tikwanise kuti tiincrease capacity yedu necompetitiveness.
Chitenderano ichi chinofanira kutanga gore risati rapera. Zimbabwe ingakwanisa here?
Ndinovimba kuti kupera kwegore Zimbabwe ichange iri panzvimbo iri nani. Hongu basa riripo, handidi kunyepa kuti hapana basa riripo zvakanyanyisa. Target yakasetwa nemaAfrican leaders edu pamwe chete neZimbabwe. Zvichireva kuti nesuwo takuchifana kuti tishande pamwe chete nevamwe kuti tiite catch up. Hatifani kusarira mumashure nevamwe, asi kuti ngatifambe nevamwe pamwe chete nenguva iyoyo deadline yakasetwa.
Avo vanga vari nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vachishanda nesangano reAfrican Organization for Standardization, amai Eve Gadzikwa, vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7.
Mukuedza kumisa mari dzinoshandiswa mukurwisana muSouth Sudan, hurumende yeAmerica yatemera zvirango kumakambani 15 anogadzira nokutengesa mafuta emotikari. Mari inobva kukambani idzi inonzi iri kubatsira mukurwisana kuri kuitika muSouth Sudan. Bhangi reWorld Bank rinoti South Sudan iri kurarama nemari inobva mukutengesa mafuta emotikari, sezvo zvikamu 60 kubva muzana emari inowanikwa pane nyika iyi ichibva mukutengesa mafuta emotikari. America inoimba kuti zvirango izvi zvichabatsira kumisa kurwisana uku kwave nemakore 5 uye kwakonzera kutambudzika kwevanhu vakawanda. Muna zvita 2013, mwedzi 14, South Sudan yawana kuzvitonga kuzere, pakava nemakakatanwa eutungamiri pakati pemutungamiri wenyika vaSalva Kiir nemutevedzeri wavo vaRiek Machar. Izvi zvakatangidza kurwisana uko kwauraya zviuru nezviuru zvevanhu, kuparadza upfumi hwenyika, kuchorwa kwekodzero dzevanhu, nzara munyika nezvimwe zvinonetsa. Izvi zvakakonzerawo vapoteri vakatizira kune dzimwe nyika vanoita mamiriyoni maviri uye mamwe mamiriyoni maviri vakamanikidzwa kutiza misha yavo. Mamwe emakambani atemera zvirango izvi anosanganisira bazi rehurumende rinoona nezvezvicherwa nemafuta emotikari. Vanotaurira bazi rokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Heather Norwood, vanoti hurumende yeSouth Sudan nevakuru vakuru vayo vanoita zveuori vari kushandisa mari inobva mukutengesa mafuta emotikari kutenga zvombo zvehondo uye kubhadhara matsotsi anorwa vanhu vachikonzera mhirizhonga. America inoti hurumende yeSouth Sudan inogona kuita zviri nani ichitizve sezvo America iri iyo inobatsira South Sudan kupfuura dzimwe nyika dzese, America inofara nekusimudzira hunhu norubatsiro rwairi kupa. America inotiwo hurumende yeSouth Sudan haifaniri kutambisa mwoyo muchena wairi kuratidzwa neAmerica, asi inofanira kuita zvinhu zvinobatsira vanhu veSouth Sudan. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamhirizhonga iri muSouth Sudan. Maaverengerwa neni, tanonoka Wande.
Tinotenda tanonoka sezo nguva yedu yapera vateereri musakanganwe chirongwa chedu The Youth Connection live talk na 8 p.m. apo vechidiki vanenge vachitaura nezvevamwe vari kupinda kana kukwikwidza musarudzo dzegore rino vachiita makanzura kana nhengo dzedare reparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokuseemina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona jani zulukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 27 Mbimbitho 2018 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Choko kuseleka TV ukuthi iParliament yeZimbabwe ithathe umthetho lo omutsha iwufake njalo ibe ngeminye imithetho ezasetshenziswa elizweni. Lokhu kukhangelele ngenxa yokuthi iZimbabwe isihlale ifaka imithetho ibe miningi kanjalo kodwa ingasaze iyabuya yayisebenzisa lapha elizweni.
Abenhlanganiso zamalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esilawula ukuqutshwa kokhetho ese-African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Kwayesekufunayo sifuna i-government i-address issue yama-salaries. Since 2013 asikaze sibe le-increment. Izinto kudala zatshintsha sezakhwela. Agustaha tengeke zitolo lapho.
Ababalisi batshengisele lamhlanje bexwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa ngemva kwekhefu nxa izikhalazo zabo zigoqela ezeholo zingalungisiswanga. Abesibhedlela sempilo hospital kobulawayo bathi sebedinge amasotsha azophathisa ngesikhathi odokotela sebekwanise inyanga bekhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yezwekazi le-Afrika esilawulwa ngokuqutshwa kokhetho lobukhokheli obuqotho ese-African Charter on Democracy, Elections and Good Governance, kodwa bathi kumele sisekelwe ikulungisiswa kwemithetho ephathisa ukusebenza kwaso emazweni la. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganeni wenkokheli yenhlanganiso zamalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo ezigoqela eyeZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, leMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, lentatheli zindaba owenzelwe eweteleni yeChrister Oasis. Lumhlangano ubujonge ukuba zethule umbono wazo phezu kokumele kwenziwe ngemva kokulotshwa kwalesi sivumelwano se-ACDEG. Linkokheli iveze njalo ukuba lesi sivumelwano se-ACDEG sikhuluma ngeziqondiso okumele zilandelwe ukuze umbuso weZimbabwe ube lohlonzi. Enye yenkokheli ebekulomhlangano lentathele zindaba ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, uNkosazana Blessing Gorejena.
So it's our fervent hope that if the government
uhulumende kumele atshengise ukuzinikela kwakhe ngokulungisa umthetho ohambelana nalesi sivumelano kanye lokuzilandela ngokwaneleyo lezo ziqondiso ezimunyethweyo kuzosiza ukuziqeda zonke inkinga esibhekana nazo.
Ingcwethi kwezokudinga ulwazi kanye lokulondolozwa kwalo enhlanganisweni nye umnumzana Bakla Tambo upha umbono wakhe.
Lokhu kuzibophela kweZimbabwe kuhambelana nokuthi iZimbabwe yavuma ukuthi izakwenza iza wenda ukhetho oluzimele ukuhle ukhetho njalo elingena kuhlongohlwane khonoko sawamukela njengenhlanganiso lezi ezihlangeneyo. Enye into esikhangeleleyo lapha yikuthi kungabi ukulotshwa kuphela, kodwa kuza kuba yikuthi umthetho lo uzabuya uthathwe ufake kusisekelo esitsha saseZimbabwe, lo esingathi kulungiswe kufake kube yi-act. So osokusele kathesi yikuthi iparlamente yeZimbabwe ithathe umthetho lo omutsha iwufake njalo ibe ngeminye imithetho ezasetshenziswa elizweni.
Ugcizelela udaba lokuba kumele kulungisiswe umthetho ozasebenzisana nalesi sivumelwano elizweni ukulandela iziqondiso zalo.
Njengenhlanganiso ezizimele zodwa, so sikhangelele ukuthi okwamanje imithetho le izabuya isetshenziselwe lapha eZimbabwe ifakwe kumalawu esingathi ngama-act of parliament ukuze iZimbabwe ibe lelizwe elithuthukileyo kanjalo kungabi lokudlongodlwango.
Abenhlanganiso lezi bathi lesi yisivumelwano sakuqala salolu hlobo embalini yenhlanganiso yomanyano wamazwe awezwekazi le-Africa we-African Union AU okuvumayo ukuba ukususwa kwahulumende oyabe ebusa ngokungekho emthethweni kubalisa inguquko engenziwa kusisekelo sombuso okuphazamisa inhlelo zokuguqula uhulumende nxa isidingo sithe saba khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Amalunga enhlanganiso zababalisi ezeZimbabwe Teachers Association iZimtale, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ atshengisele namhlanje exwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa ngemva kwekhefu nxa izikhalazo zabo ezigoqela imali zingalungisiswanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwethulwe ngemva kokutshengisela kwamalunga alezinhlanganiso ezisaladeni edolobheni leHarare, efola esiya emahofisini wogatsha lwezisebenzi zikahulumende ukuya kwethula izicelo zawo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi balezikhalazo esezile minyaka edlula emihlanu uhulumende esehluleka ukuzilungisisa.
Imali ekuhola ababalisi engazange yengezelelwe kweminyaka emihlanu, lokho sokutshengisela ukuthi ababalisi bayasindwa ngoba ezikhwameni zabo selalutho. Yikho nje betshengisela besithi bona sinanzelele nini, ngoba nxa lingasanzelelanga kuzavela okubi. Okubi okukhona yikuthi ababalisi bathi bona bazaqhalala umsebenzi.
Unobhala jikelele kweZimta uMnumzana Tabson Nganusanda uthi phakathi kwezikhalazo zabo bafuna uhulumende abengezelele iholo njengoba kuyibo bodwa abangazange bengezelelwe kusukela ngesikhathi sikahulumende womanyano owe-GNU.
Sekufunayo sifuna i-government i-address issue yama-salaries. Since 2013 asikaze sibe le-increment. Izinto kudala zatshintsha, sezakhwela, akusahathe ngeke zitolo lapho. Okwangakuqala lokho. Okwesibili sile issue that is pending. Sile sikhathi silokwa siyilwisa e-court i-issue ye-vacation leave. Ama-teacher bafuna i-vacation leave yabo.
Wengeze ethi nxa uhulumende engehluleka ukulungisa lezi zikhalazo izikolo zilakho ukungavulwa ngethemu elandelayo.
Lay notice to the government yokuthi ukuvulwa kwezikolo nxa into lezi zingazanga zi-addresswe njengokubhala kwazo kupetition izikolo kazivulwa.
Emela i-ATUZ uMnumzana Pride Mkhono uthi ababalisi bakhala njalo ngodlakela oluba khona ngezikhathi zokhetho lapho abavame ukuhlukuluzwa ngamasotsha nabamalunga amabandla ezombusazwe.
Amatitshala wonke aweZimbabwe namhla akuthi ezibuthene eHarare ezitshengisela ukuthi imali abaziphiwayo nguhulumende kapresident Mnangagwa ziphansi kakhulu, basuke njalo bakhala ukuthi hatshi lapho esifundisa khona asihlalisekanga ngenxa yodlakela kwezombusazi olwenzekala nxa sisikhangela ama-election kathesi.
Embikweni owethule yi-ATUZ ithi amadola alitshumi lantathu $13 engezelelwa umbalisi ofundisa emaphandleni ngenyanga ayeneli. Ukutshengisela kwababalisi namhlanje kulandela okwabodokotela abasele inyanga bekhalala umsebenzi labo, bekhala ngeholo labo. Abongi labo bathi uhulumende engehluleka ukubangezela iholo lokulungisa indawo abasebenzela kizo, bazatshengisela njalo bake bame ukusebenza ezibhedlela. Kumele isithu 7 iseHarare, ngikhiphe umthetho.
iziphathamandla zesibhedlela sempilo hospital kobulawayo zithi sezidinge amasotsha azazophathisa odokotela asebele malanga bekhalala ukwelapha izigulane. Ukukhalala umsebenzi lokhu sekulenyanga egcweleyo njalo izigulane zelatshwa zivela emakhaya yizo ezehlelwe ludubo olukhulu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Odokotela abasanda ukugqiba izifundo bakhalale umsebenzi ekuqaleni kukambimbitho. Umqondisi wabodokotela esibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi sebecele odokotela bebutho ukuthi bazobancedisa ngenxa yokuba isikhathi sesiside odokotela bekhalele umsebenzi, ethi kodwa abakabi lolwazi okokuthi bazathola odokotela abangaki.
Hayi, liqiniso ukuthi amasotsha azwelanga, amasotsha siwacelile ukuthi basise izandla zabodokotela babo ukuzoncedisa abanye odokotela bethu asebediniwe njengoba istrike lesi sesifike kumalanga afika 27 days. So amasotsha-ke siwacelile, inamba asikabi leqiniso ukuthi bazasifa bangaki ngoba bazabe behamba bedinga emakhempu amadokotela athukuthi amasotsha wonke ngodokotela.
Odokotela lokhu beqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi bethi abasoze babuyela emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisisanga zabhalwa phansi. Bathi ezikhathini ezedluleyo sebeqilwe kakhulu ngokuthenjiswa izinto ezingafezekanga. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya uthi ukuthathwa kwebutho lisetshenziswa ezibhedlela akunamehluko okudalayo ngenxa yokuthi inani labodokotela bebutho lilutshwana kakhulu njalo alisoze lenelise ukubona izigulane zonke elizweni.
Inani lamadokotela ebutho lilutshwana kakhulu ukukwanisa ukubona izigulane zonke ezibhedlela. Kusenjalo nje amadokotela obutho amanengi akhona aso ma-seniors, so kabanyeke bakwanisa ukuthi belaphe izigulane zonke. Abangakwenza nje okwakhathesi ukuthi bekwanise ukuthi bencedise lapho kusilela khona, kodwa kuzayala kulokhu kusilela. Uhulumende akame lokhu azama ukukwenza, alungise indaba lamadokotela sibuyele emsebenzini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndiweni uthe uhlupho alalo ngokuqhatshwa kwabodokotela abatsha abazathathwa besuka emakolishini yikuthi abalalwazi olujulileyo lokwelapha ngoba besanda ukugqiba izifundo.
And engizibuzabona ukuthi bazanelisa na ukuthi ba bayelapha abantu njengoba ama-juniors abanye kuthiwa bagraduatile ncadi nimbala udaba lwakhona bazasiza na abantu abasesibhedlela abagulayo. Nginakani ukuthi kumele kube amadokotela alolwazi ale experience ukwenzela ukuthi abantu basizwe nxa besiyafundele abantwini abagulayo, ngaba yingozi kakhulu empilweni zabantu.
Eminyakeni edlileyo lapho odokotela nxa bekhalele imisebenzi uhulumende uvame ukusebenzisa odokotela bebutho. Ensukwini ezedluleyo inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association ikhiphe umbiko besithi bathakazelela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usezwile izikhalazo zabo wathembisa ukuthi zizakhangelwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla kulandela ukuxotshwa kwamathathu kubandla leli. Inkokheli yaxotshwayo yachiya iziqhenxe ngethi unkosazana Thokozani Khuphe obengomunye wabasekeli bebandla, umqoqi wenhlelo umnumzana Bet Nico Bebe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Obet Gudu. uChamisa ukhangelelwe ukukhetha lomunye njalo umsekeli webandla ozathatha isikhundla yena asithiyayo. Phansi kwesekelo sombuso MDCT uChamisa ulelungelo lokukhetha inkokheli hathi umhlangano weCongress kuphela njengalokho okwakuyikho kudala. Unkosazana Tabitha Khumalo oyisikhulumeli sebandla ukhangelelwe ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli. Kodwa omunye laye othi yena ukhangelelwe ngabanye ukuthi engathola lesi sikhundla ngumnumzana Felix Magalela Mafa. Lokhu kwenzakala ukhuphe laye sekhethe eyakhe inkokheli kobulawayo. Sixoxe lomnumzana Mafa ukuze sizwe imbono yakhe ngokukhetha kwenkokheli ngunkosazana Khuphe.
Ngibona ngani mina ngisayisa amakomrades wonke ayengu-Dr. Khuphe beziyenga njengamaNdebele. Thina amaNdebele aqobo akamthwakazi, akamzikazi. Sesathi akusela mthali, akusela mngunya, akusela mshona, siyesibambele njengamaZimbabweni kwenzela ukuthi sinqobe izalo sethu. Namhla uKhuphe sengesabhuku yokulawa akuyakujabulisa kakhulu mntanamthakazi. Sihlebisa abantu bonke ukuthi asibaxoshi, abanye sebebuyile njengesfokusukeni ngabe ngiyi-checka tes ukuthi bangaki abasebehlobokile basuka kuKhuphe kuya lapha. Ngeweekendi ngibe press conference ngithi abantu ukuthi lo esihamba loKhuphe sezikhulumela ku-TV ngoba asifuni ukuthi sixotshe abantu.
Ku-inthanethi sibone kubhodabhoda amagwaliba atshengisa ukubana wena ungomunye ongakhethwa ukuba sekeli kamongameli. Kungakuliqiniso yini lokhu njalo uyawazi yini amaphephandaba layo sokhuluma ngawo?
Ngisakabara ngumuntu engisebenze into zepolitics since 1965. 11 November usinike wabhidi yakhona i-UDR. Ngumuntu engizinhlanhla ngaphila ngaze ngafika namhlanje. Angizitshayi isifuba, ngiyezwa ngiyabala abantu sebengikhuluma ngokuhle njalo ngingabe ngabanqabela. Abantu abenze abakufunayo, angithampeni, angizake ngithine muntu. Kodwa lami ngiyabona sebemdlalela lapha bengithumela into zama-intanethi. Hayi mhlambe okuthi angithi lami ngakwemukela ngezanto ezimbili. Ngiyathanda nababonga bonabo abadonjalo ukuthi nami ngingaba ngomunye ama-vice.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda usikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, thwakazo muhle. Mina nginguMike Hobe, umsakazi weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa ngabasakhulayo abakhangela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Kuhlelo sikhangela ukuba labasakhulayo abafana loNkosazana Linda Sibanyoni ozabe ncintisa esigabeni seHarare East kanye lomnumzana Rodney Jele ozancintisa emele inkulumane Ward 22 kobulawayo. Nanti ithuba lokuxoxa labo lisizwa ukuthi balithembisani lapho bengakhethwa. Abafuna ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp unombolo ethi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu ele VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyabulenjini eFacebook.
Uhulumende ngeviki edluleyo wazise ukuthi usayine isivumelwano semali engamabhiliyoni amabili lengxenye lenkampani yakwele Cypriot ethiwa yiCaro. Lesi sivumelwano silandela ezinye eziningi-ningi esezisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuminyaka edluleyo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wasayina izivumelwano ezimbalwa lamazwe awentshonalanga kodwa kungalethi mehluko empilweni kaZulu. Omela ibhinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi isivumelwano lesi esitsha sizafana lazo zonke ezedluleyo.
okwakuqala I think abantu ofuze ukuthi bekunanzelele Chris ukuthi umnangagwa lomkhabe into efanayo abana mehluko actually bengikhuluma nje labanye abantu besithi bona umnangagwa was power behind umgabe olalonga iminyaka yonke yena le so ke kuthi ukuthi okwenzakalayo ukuthi uyakhumbula ngesikhathi lesana zokuthiwa khona kube lama mega deals asayiniweyo asayiniwe vele eChina vela kubo Russia vela ngaphi but namhlanje ungababuza ukuthi imega deal eyodwa esike sayibona isenzakala kuground yiphi kakuhla
Unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association umnumzana Ambrose Mlilo uthi okukahulumende weZANU-PF ngokucela sokuvuthiwe.
Senkulumenta eZimbabwe kujwayelekile ukuthi sibedentsi ukwenza lokhu lalokho kodwa singaboni lutho ground. Okukhathele abantu beZimbabwe bathe sebefuna ukubona into senzakala ngoba sasinike 100 days. 100 days iphelile asikaboni lutho. So ke sibona ngathi lokhu nje kuvala abantu amehlo njalo singakhohlwa phela ukuthi siya kuma elections. Kule nkulumo ezingabe senza abantu ukuthi abantu bafuna ukuthenga ingqondo zabantu lokuthi bathenge ivoti yabantu. Abantu bengaboni lutho. So ke thina eZimbabwe kade sesikholwa ngokubona lo kutshelwa ngomlomo asakulaleli ngoba for the past 6-7 years bekuyinkulumo kuyingoma yakhona kodwa into zingenza kahle.
Lokhu kugcizelelwe ngukansila weHarare engowe-MTCT umnumzana Peter Moyo othi isivumelwano lesi sitshengisa ukuthi uhulumende okhona ufana xathu lowayekhona.
Lokho yikho sibili okuvele kube kusenzakala iminyaka yonke lisakhumbula even ababekhona kuqala bona bomgabe basayina into eziningi kakhulu okokuthi sesisithi kumbe sokubuya abantu sisayine lokhu lamashayina sisayine lokhu but akula into ebeyihamba nanamhlanje asizwisisi ukuthi kuza hamba yini nge-new dispensation ekhona asikwazi kodwa into esiyaziyo yikuthi kube uvele kusayinwa akuzange kulethe lutho
phansi kwesivumelwano se-platinum kuzaqala ukwenjiwa leli litshe ngomnyaka ka-2020. Umkhokheli webandla eliphikisayo leZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uphendule inkulumo eyakhulunywa ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe obemcala ngokuthi ibandla leZaphu yilo elaligcine izikhali ezabangela ukuba kube lombhuqazwe wegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Dabengwa umkhokheli weZaphu uchasise kabanzi udaba alubotshelwayo ethi inkulumo yowayengumongameli Mugabe ilamalimi ezansi njalo wesaba ukusiwa emthethwandaba ngodaba lwakhe lokubulala abantu mahlayana ngombhuqazwe ababengahlomanga abesifazana labantwana besikolo ababengelani lezombangazwe.
Konke lokho okwenzakalayo lalokhu abengicala ngakho wonke kwachazwa ekhodi. Ufuna ukwazi iqiniso engadinga kuma-court records uzabona exactly ukuthi izikhali esabekwa icala ngazo zazingaphi ezindaweni zeZaphu. Kwakuzindawo ezintathu, i-Hampton Farm ephansi kwegwelu kuzokuba e-Ascot Farm ekugwayi ngapha lapho ugwayi aqalisa khona, kuzoba le ndawo ematobho esintabeni laphana. There were those three armed sketches that were being charged with. Ezinye zonke sebenanzelele ukuthi hayi bo abezandla labo, ziningi izindawo lapho kwakulama-armed sketches khona kwezinkamba lapha ababehleli khona. We were not charged with all those, otherwise asizatshajwa lezi zandla ezazifihlwe phansi kwenkamba zabo ukuthi lazo yithi sahamba sazifaka. So umuntu ofuna ukwazi iqiniso, it is there in the court records and they can learn the truth. Abone ukuthi okuliqiniswa kukhulumayo yikuphi, okungamanga yikuphi. Because all those things were said in the court. Ngake ngiqalise khathesi ukubalisa izinto engazikhuluma ekhodi. Almost over 30 years ago, anyone who is interested will be able to do that. Ahambe ayokhangela ukuthi ngathini ngalokho esasikwetheswa sakuphendula njani ekhodi. Ikhodi yasikhupha yathi kasinacala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Samuel Khumalo uthe umgabe usekhulile njalo ukugcona kwakhe uDabengwa yikucatsha ngomunwe bayakwazi abakwenzayo okumele akwenze yikuxolisa nje.
Hayi umgabe phela umeli khumbule umdala onasekhulile akulanto vele angayikhuluma eqondile ecacile. Yena uyakwazi ukuthi yena labo umlankagwa igugu round ngeyabo. Ikubona kathesi lomnankagwa kuba nzima ukuthi exolise ngendaba yegugura wena.
Namhlanje umhlaba lalabo abonelwayo bafuna lolu daba lucandwe kodwa lokhe kulokudonselana kanye lokuthi kube lokukhumisana umlotha ababekhokhela ngaleso sikhathi umgabe lomnankagwa bajikelana inyoka ephilayo. Nanko lomgabe usecala inkokheli zebutho lezipra. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe leDemocratic Republic of Congo libhekane lohlupho olumangalisayo. Kulabantu abayizigidi ezine lengxenye 4.5 million ababaleka emakhaya abo ngenxa yodlakela. Kulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lantathu 13.1 million abadinga usizo olutshiyeneyo. UMark Green, umqondisi wohlangothi lukahulumente weMelika olubona ngezokuthuthukisa amanye amazwe olwe-USAID, uthi ilizwe leMelika lithi kumele ilizwe le-DRC lincediswe ngesiphangiphangi. UGreen uthi ilizwe leMelika selafaka imali enengi okumangalisayo yokuthuthukisa ele-DRC kodwa konke lokhu akwenzakali ngenxa yempi yomvukela lohulumende owehluleka ukubusa ngemfanelo. Uthi ukuxokozela lokhu okubangwe ngabantu kwenzakala nxa ilizwe libuswa izigilamkhuba ezingelandaba lempilo yabantu. Uthi lolu luhlupho okumele lulungiswe umhlaba wonke jikelele ngoba abantu ababaleka emzini yabo baphephela kwamanye amazwe lapho ongela mali lokunye okufunakalayo kokuziphilisa. UGreen uthi kwesinye isikhathi lokhu kwenza ukuthi amazwe lapho okuleziphepheli khona engahlaliseleki kahle kugcine sokuvuka impi yomvukela. Uthi okwenza ukuthi uhlupho lolu e-DRC lube nzima ukulungiswa yikuthi kuleziphathamandla kulelo lizwe ezehluleka ukubusa ngemfanelo. UGreen uthi ilizwe leMelika libona engani udaba lolu lungalungiswa kungenziwa ukhetho olubalulekileyo e-DRC njalo kumele lohulumende abikele abantu ukuthi bayavunyelwa ukukhuluma abakufunayo. Okunye njalo uGreen uthi kumele kuvikelwe izisebenzi zenhlanganiso ezinika uZulu uncedo olushiyeneyo. Ngomnyaka ophelileyo kwabulawa ingcwethi zentuthuko ezimbili zenhlanganiso ye-United Nations. Kwaba njalo lembiko phose efika ikhulu lamashumi ayisithupha 158 iyayiveza ukuthi kwakuzethuselwa izisebenzi zenhlanganiso ezizimele zodwa. Uphinde wacela amazwe wonke ukuthi angenele kuhlupho lolu ukuze uncedwe abantu abahluphekayo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Inzwisa yengoma ye-Royal Destiny isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abalwela amalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwane esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esilawula ukuqutshwa kokhetho ese-African Charter on Democracy, Elections and Governance. Wamatitshala atshengisele lamhlanje exwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.